This is Studio 7 for Zimbabwe, coming to you live from the Voice of America in Washington.
Ino is Studio 7. Nepenyuro yenyu dziri kuitika muZimbabwe. Tiri kutepenyura tiri pamuzinda we Voice of America uri muWashington DC.
Le is Studio 7. Umsakazi olipa izindaba zeZimbabwe. Sisakaza singapha e Voice of America ese Washington DC.
Manero akanaka vatereri, tinosangana zvakare manero anasi uri musi wechitatu mbudzi 26, 2014.
Makateerera kuStudio 7 nepfenyero yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC.
Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC.
Neni Jonga Kandemiri ndichiita zvine zviri munhau dzedu dzanhasi.
MDC inotungamirwa navawoshman Ncube yabatana nhasi zviri pamutemo ne MDC Renewal Team mukuumba bato idzva rinonzi United MDC.
Makakatanwa oramba achienderera mberi muzano PF murwendo rwayo kuCongress iri kuitwa svondo rinouya.
Sangano reHarare Residents Trust rinoti harisi kutambira urongwa hunonzi huri kuda kuitwa nekanzuro yeHarare wekuisa mamita emvura muZimba.
Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. MDC inotungamirwa navawelchman Ncube yabatana nhasi zviri pamutemo neMDC Renewal Team mukuumba bato idzva rinonzi United MDC. Mubatanidzwa uyu uri kutarisirwa kuronga hwaro hweCongress ichaitwa muna Nyamavhuvhu gore rinouya. Mutoro wedu wenhau Thomas Chiripasi anotipa nyaya iyi.
Zvikwata zviviri zvakapandukira MDC inotungamirwa navaMorgan Tsvangirai zvabatana zvikaumba bato rimwe chete ririkudaidzwa kuti United MDC. Vachitaura pakusainwa kwaitwa gwaro rekubatana kwemapato aya, amai Sekai Holland, avo vanga vakafanobata chigaro chemutungamiriri webato muMDC Renewal Team, vati vaona zvakakodzera kuti mapato avo abatane senzira yekuedza kugadzirisa matambudziko akatarisana nezvizvarwa zveZimbabwe. Amai Holland ndivo mumwe wevatungamiriri webato idzva iri, uye mumwe wavo ndiva Welshman Ncube. Vanga vachitungamirawo chimwe chipoka cheMDC, vaWelshman Ncube, vati vaona zvakakodzera kuti vabatane neMDC Renewal Team kuitira kuti vadzokere mugwara rekuzadzisa zvavakawirirana nevamwe pakavambwa bato reMDC muna 1999. VaNcube vakabuda muMDC yakabatana muna 2005 zvichitevera kusawirirana navatsvangirai panyaya yekukwidza musarudzo itsva dzedare reSenate. Ukuwo vaimbove munyori mukuru weMDCT vatendai biti nevamwe vavo vakadzingwa mubato vakaumba MDC Renewal Team muna kubvumbi vachiti pave kuda hutungamiriri hutsva hune pfungwa itsva. Zvichakadai, nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika uye vachishanda vakazvimirira vaSidney Masamvu vanoti mapato ese ari munyika anopikisa ZANU PF anofanira kushanda pamwe chete kuitira kuti awedzere mukana wavo wekukunda musarudzo dzakatariswa muna 2018 pakatariswa nyaya dzekusawirirana kuri muZANU PF pari zvino.
Zvaitika nhasi zvinhu zvinokurudzirwa zvikuru sei tichitarisa mamiriro akaita munyika medu matongerwo enyika zvaitwa nemabato eMDC yavaNcube neMDC Renewal. Zvinhu zvinofanirwa kukurudzirwa and tinoona zviri zvichiita zviri nheyo inobatsira kuti kuenda mberi zvichabatsira kuti mamwe masangano anokwikwidza munyika mune abatane asangane aone chinangwa chimwe chekuti vakwikwidze kana maelections achauya muna 2018 vakabatana vari pamwe chete.
Kubatana kwaita MDC inotungamirirwa navaNcube neRenewal Team kwaitwa pane vemasangano anoshanda akazvimirira pamwe nevamiriri vedzimwe nyika. Dzimwe nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika dzinoti hadzizi kushamiswa nekubatana kwaitika nhasi nokuti vamwe vevanhu vazhinji kudivi reMDC Renewal Team vakambosiya vatsvangirai pakapatsanuka bato iri muna Gumiguru 2005 vakaenda navaNcube. Nyanzvi idzi dzinoti vanhu ava vakazodzoka kuna vatsvangirai vachiti vakanga vabatana navaNcube vasingazive tsoro yaivepo yainge yakarongwa. Ndakamirira Studio 7 muHarare, Ndini Thomas Chiripasi.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Makateerera ku Studio 7, tiri kutevenyura tiri pamuzinda we Voice of America uri mu Washington DC. Bato rezanu PF nasi range richiita musangano waro we Politburo asi kunetsana kuri kuenderera mberi vanhu vanonzi vari kutsigira mutedzeri wemutungamiri wenyika amai Joyce Mujuru vachiburitswa mucentral committee yebato iri. Nevenyuro yeZBC inotiwo haina chokwadi chekuti amai Mujuru vapinda musangano wanhasi. Vane ruzivo nezvemusangano wePolitburo vaudza Studio 7 kuti wange uchizeya nyaya yekuti uvandudze bumbiro remutemo yebato kuitira kuti mutungamiri webato abvumidzwe kudoma vateedzeri vake uye sachigaro webato. Pari kutarisirwawo kuzeyiwa nyaya dzemagwaro ari kubva kumaprovincial coordinating committees nezvekongresi yebato iri iri kutanga musi watuzvita.
Nyaya dzevamwe vakuru vebato vanonzi vanotsigira amai Mujuru vari kunzi vabude pazvigaro dziri kutarisirwawo kuzeyiwa. Vamwe vari kuda kudzingwa igurukota rezveumhizha mukufambiswa kwemashoko vawebster Shamu, gurukota muhofisi yaamai Mujuru vaSylvester Nkuni uye mutevedzeri wegurukota runoona nezveminda vatendaisa vanhu. Nyaya yemashonaland central yekumisa amai Mujuru kukwikwidza musarudzo dzecentral committee yanga ichitarisirwawo kuzeyiwa. Gurukota rezvevashandi vaNicholas Goche ava vanonzi vaida kupfuudza vamugabe varamba kutaura neStudio 7 nezvenyaya iyi kunyange paine mashoko ekuti vanogona kusungwa chero nguva.
Mukuzeya nyaya iyi tabata nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vachishanda nesangano reCrisis in Zimbabwe Coalition vaJoy Mabenge tikavabvunza nezvekupa mutungamiri webato rezanu PF masimba ekudoba vanhu kuti zvingabatsira here kupodza kunetsana.
Havazvino chekutanga chandingataura kudzokorora mashoko andava namakore ndichingotaura pose pamuno ndichaira runhare tichikurukura panhepfenyuro yenyu, nhepfenyuro inoteererwa nevanhu iyoyi nenhau iyoyi yekuti zvaifamba sei muzanu PF. Isu takataura kare pasati pambotanga nyonganyonga dzekubuda pachena kuti muzanu PF mune bopoto, takataura kare kuti musangano uyu wakatsemuka nepakati kare, musangano uyu wanga wange zvinyekenyeke, vamugabe vanga vasisina simba rekuramba vakabatanidza musangano wavo. Zvino zvaakuitika pari zvino zvinongotiratidza kuti ivo vamugabe ndivo vakatadza kugadzirisa zvakanaka nyaya yekuti kana ivo vasisiri pachigaro, kana kuti nyaya yekuti kana ivo vachinge vasisinei nechekuita nezvekutongwa kwezanu PF kana kutongwa kwenyika, hatizivi kuti zvinenge zvaitika kuda havachakwanisi kana zvimwe zvinenge zvaitika, ndiani uyo achazenge achitora? Pakagara paine utsi, pakagara pasingabudi pachena, pakagara pasingaoneke zvakajeka. Izvezvizvi vamugabe vaakuita iya yatinoti munhu kana achinge apererwa zvekupererwa zviya unenge waakutsvaga kana uta nemugate. Ndosaka vamugabe vaakuita inonzi pachirungu madesperate measures ekuti vazame kuti ivo vambo vawanewo chekuita, nekuti kana vasisiri pamasimba ndiani anganga aripo. Asi izvizvizvi hazvichapodza gakava ravamo muzanu PF, hazvina kana kupodza maronda kwazvichaita, nekuti zvave pachena ndezvekuti musangano wavo wazonyatsoita zvinyekenyeke, musangano wavo wazonyatsopatsanuka. Avo vari kunzi ndo vanga vachinzi kuda ndo gama toks hatizivi here kana kuti ndo vanaani hameno kumusangano kwavo, vanga vachinzi pese panga pachiitwa sarudzo vachibva vapotsererwa kwakadaro apa, vachange vaine kutsamwa, vachange vaine kunyunyuta kwakasimba zvekuti musangano wavo hauchasi wakazova musangano ungange uine masimbiro avange vachiona kumasure kwese uku zvichienda mberi nekuti rato rezinyekenyeke.
Zviri kuitika izvi zvichasiya amai Mujuru vari papi chaizvo vamabhenge?
Mai Mujuru pane zvinhu zvatingati pamwe zviviri zvinogona kuitika kwavari. Vamugabe vanokwanisa kusarudza ivo kuti chekutanga chatingada kuisa patafura ndechekuti hazvigoneki kuti vamugabe vati vanhu vese vanga vari vakuru vakuru mubato ravo vanga vachinzi ivo vanga vachishanda kana kunge vanga vari pedo zvakanyanya namai Mujuru mutsoro dzaamai Mujuru dziri kungotaurwedzo, hazvigoni kuti vati vese ivavo vachazenge vachivanzwira urombo vachivadzosera muzvigaro zvepamusorosoro pane gumi zvavanokwanisa kunge vachipawo kune vamwe vavanenge vachisarudza. Izvo zvahazviiti.
Nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vachishanda nesangano reCrisis in Zimbabwe Coalition vaJoy Mabenge vachitaura vari parunare muHarare.
Rimwe sangano revagari vemuguta reHarare, reHarare Residents Trust, rinoti harisi kutambira urongwa hunonzi huri kuda kuitwa nekanzuru yeHarare hwekuisa mamita ekufanotenga mvura mudzimba. Mamita aya anoita kuti vagari vashandise mvura yavanenge vabhadharira chete. Mukuru wesangano iri vaPrecious Shumba vanoti danho rinonzi riri kuda kutorwa nekanzuru iri richaita kuti mvura ivanikwe nevane mari chete, iro bumbiro remitemo yenyika richiti mvura ikodzero yemunhu wose. Meya weguta reHarare vaBernard Manyenyeni vanoti chirongwa chekuisa mamita aya mudzimba hachichadzokeri shure uye hapachina imwe nzira yekuchinzvenga nayo. VaManyenyeni vati chasara pari zvino kutsvaga nzira dzekuti danho iri risaomesere vanoshupika nevamwe vanotambudzika. Meya ava vatiwo mvura imwe nzira yekupinza nayo mari muhomwe yekanzuru. Vakati vagari vanofanirwa kubuda pachena kuti vari kuramba mamita emvura here kana kuti vari kuramba kubhadhara mvura. Ngatinzwei hurukuro yataita navaPrecious Shumba pamusoro penyaya iyi.
Kanzuru yeguta reHarare yakazivisa kuti yave nepfungwa dzekuti iunze atingati maprepaid water meters ekuti vanhu vanotanga vabhadhara vasati washandisa mvura. Isu sesangano tiri mubishi rekubvunzurudza vagari kuti tinzwe pfungwa dzavo pamusoro pechinhu ichi. Vagari vazhinji watataura navo, kunyanya vanogara kumahigh density areas kunogara veruzhinji, vari kupokana nenyaya iyi. Asiwo kune vamwe vari kunzvimbo dzatingati kune vanhu vanogara vanhu vane mari kumalow density areas vari kutarisa nyaya iyi vachiti pamwe ndiko kuti wawanewo mvura. Asi isu tiri kuona kuti kana mvura isati yakuwanikwa kunzvimbo dzose, chirongwa ichi hachifadzi vagari.
Imi sesangano, zvii zvamuri kunyanyopokana nazvo pachirongwa ichi? Nokuti tinoona kuti vamwe vanogona kuona kunge iri pfungwa yakanaka yekuti ndinogara ndatenga hangu mvura yangu ndichingoshandisa.
Mvura ikodzero yemunhu wose. Tikatarisa Constitution yeZimbabwe Section 77 inoti mvura nechekudya ikodzero yemugari wose. Mugari woga woga akakodzera kuwana mvura ingangoite maliters 20 pazuva rega rega. Izvi tiri kuona kuti kunyange zvirimo muconstitution kana kuma UN resolutions hazvisiri kuteedzerwa. Chii chingazoite kuti wagone kuzviteedzera kwane mamita? Rimwe dambudziko zvakare nderekuti mari iri kumbowanikwa kumari dzemvura iri kubhadharwa musure mekushandisa haisi kuoneka mashandisirwo ayo.
Imi sesangano, zvii zvamuri kukurudzira vagari?
Hatisati tanyatsosvika pekuti taita resolution yekuti maprepaid water meters hafanirwe kuweko. Nyaya iri kubuda ndeyekuti hazvigoni kuti maprepaid water meters aitwe pasati paitwa consultation inopa kuti wagari vapewo pfungwa dzavo kubudikidza nemakanselers anofanirwa kuita misangano munzvimbo.
Vanga vari mukuru werimwe sangano revagari vemuHarare, reHarare Residents Trust vaPrecious Shumba vari parunare muHarare neStudio 7.
Makateerera kunefenyuro yenyu yeStudio 7 tiri kutefenyura tiri pamuzinda weVoice of America uri muWashington DC. Munokwanisawo kutinzwa padandemutande redu repaInternet rinoti www.voashona.com. Zvakare website yedu www.voashona.com.
Vateereri, musakanganwa kuti munokwanisawo kutibata pa 919 AM 4930 kana pa 12080 ne 15455 kHz pa shortwave.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika.
Guta reFerguson mudunhu reMissouri muAmerica rapinda muzuva repiri mirizhonga ichienderera mberi mumaguta ose ari muAmerica zvichitevera danho rakatorwa neGrand Jury yemuFerguson rekuramba kumisa pamberi pedare mupurisa wechichena Darren Wilson achitongwa nemhosva yekuuraya mukomana wechidiki mutema Michael Brown munanyamavhuvhu. Mauto ebazi reNational Guard anosvika zviuru zviviri aendeswa kuFerguson kuitira kuti anodzivirira mirizhonga yakatanga nemuvhuro.
No. Mukuru weRoman Catholic Pope Francis vanoti Europe inyika yachembera inoda kuvandudza mitemo yayo inobata vekunze. Vachitaura nhasi kuparamende European Union muStrasbourg nezuro, Pope Francis vakati vanhu vekunze vanosvika zviuru zvitatu vafa vachiedza kuenda kuItaly, vakati gungwa reMediterranean harifanirwe kushandiswa senzvimbo yemarinda. VaFrancis vayambira kuti nyaya yevekunze inofanirwa kugadziriswa nenyika dzemuEurope, nekuti izvi zvakasaitwa munyika idzi munoita nhapwa dzinobatwa nenzira dzisina kunaka. Vati izvi zvinozowedzera kusawirirana kwemarudzi.
Ino iStudio 7 tiri kutepfenyura tiri pamzinda weVoice of America uri muWashington DC. Anemi muchirongwa ndini wenyu Blessing Zulu nemwangu Jonga Kandemiri.
Hurumende iri kuparura mangwana urongwa hwayo hwemashandisirwo emari gore rinouya. Izvo zvichatorwa nemusi wechina muparamende negurukota rezvemari vaPatrick Chinamasa. Nyanzvi munyadzi zveupfumi dzinoti vaChinamasa vakatarisana nenguva yakaoma sezvo hurumende isina mari. Vanhu vakawanda vakatarisira kunzwa kuti zvinhu zvichange zvakamira sei mubhajeti richatorwa muparamende iri. Nasi Studio 7 yapa mukana uyu kune veruzhinji kuti vatipewo maonero avo pamwe nezvavanoshuvira.
Ndonzi Tobias nenonzi ndobva kurugare. Panyaya yebhajeti mafungira angu ndeyekuti ngaive inodaidza mainvestors munyika mwedu. Kazhinji bhajeti ndiyo inotanga kutariswa kuti tiri kugona zvakadini maererano nenyika yekwedu. Tokusitarisazve taxation yacho hongu inoitwa tinoziva ndo mutemo wenyika, but mukatarisa munoona kuti vashandi ndo varidzi veikonomi. Saka ikonomi kana vashandi vasipo hapana chinofamba. Mukatarisawo imi muri kuona kuti vashandi vacho vari kunhinginwa vari kushanda vacho havana chiri kunyanya kurangarirwa nezvacho in terms of tombo dzimwe nguva kudai ari mabonuses aya kana kudai ari maincrements aya. Mamakambani aane makore asina kana maincrements. Tinoziva hongu kuti tusensa yedu kana maybe marisi yekwedu, but at the same time ine simba rekuti mukapawo munhu appreciation kungautenda at least zvinofadza.
Ndinonzi DK ndogara kuEastview. Pamusoro penyaya yebudget, tiri kuona kuti zvatoda kuti zvipinde ipapo ndezvekuti dzimba dzinge dzichitererwawo nepraizi yakanaka. Bhajeti yemvura ichipindawo ipapo ichive nemutero wakanaka, kuya pamabhini achitakurwawo achipohwo mari yekuti atakurwe. Kwozouya macooperative emastands anofanira kuwo nebhajeti ipapo, vanhu vachipohwawo dzimba necouncil yeHarare. Noti kuti zvemadevelopa nezvemakonsetiamu tiri kuona zvichidyira vanhu mari vakawanda. Saka ndo zvandokurudzirwa kuti denho zvagonekawo pabhajeti yedu. Pane zvenyika tachikumbirawo vana vawanewo mabasa, because ukatarisa izvino muHarare council pese pese kana mutaunu yangu wamavendors angotengesera pese pese. Saka tachikumbirawo kuti mabasa awanikwe ipapo.
Mutsirangu ndonzi Brazil Mazhindu. Ndazo pabhajeti wachacapitalize sei maindustries because makambani avhara gore rino iri awandisa. Sasa minister of finance tasa kuti vachauya neplan yekuti paite investor friend, nekuti futi makambani akavharwa aya anomuka sei kurisa tena maindustry akuvharwa.
Aya anga ari mashoko ezvizvarwa zveZimbabwe zvichitaura pamusoro pebhajeti richaturwa muparamende nehurumende mangwana.
Zvichitevera kutadza kuwana chigaro mudare reZANUPF Central Committee, veruzhinji vanoti upenyu hwemuteedzeri wemutungamiri wenyika amai Joyce Mujuru mubato iri wave parumananzombe. Ivan Chifera anoti panyaya inotevera.
Mutemo webato iri unobvumidza vamugabe kudoma vamwe vanhu kuti vapinde mudare repamusoro rebato iri vasina kupinda musarudzo, asi veruzhinji vanoti izvi zvichanetsa sezvo amai Mujuru vari kupomerwa mhosva yekuda kubvisa vamugabe pachigaro. Mudzimai wemutungamiri wenyika amai Grace Mugabe vari kukurudzirawo murume wavo kuti atandanise amai Mujuru. Mumwe mugari wemuHarare vaRichard Ndibatei vanoti upenyu hwaamai Mujuru hwapera muZANU PF, asi vanogona kurarama kana vamugabe vachida.
Kana vamugabe vakasarudza maimujuru kuti vapinde mucentral committee sei tevamwe vevanhu vavanobvumirwa nemubumiro remutemo rebato ravo kuti vavasarudze vapinde imomomo zvoreva kuti vanenge vachiti mudzimai wavo pesapa angachinyepa chinova chinhu chichava chinhu chakavaomera zvikuru kana ini nemi tinoagiria kuti kana mai vakataura kumba uko kuti nhikuuyu handisoda kumuona panapa zvokwadi ingava ringava dambudziko huru chaivo kuti murambe muchiwane uchamwari nemunhu akadaro.
Asi mumwe mugari wemuHarare vaJeffrey Moyo vati zvichanetsa kuti vamugabe vadome amai mijuru kana tikatarisa kushungurudzwa nekushoropodzwa kwavange vachiitwa nemudzimai wavamugabe pamwe nechikwata chinotungamirwa navaEmerson Munangagwa chavari kurwisana nacho.
Zvinogona kuitika kuti vamugabe vaapointe mai mijuru asi zvinenge zvine chikonzero chokuti vari kuona kuti mai mujuru vachisina masimba avanga vainawo. Mai mujuru atova munhu atosvibiswa nechekare nemidhia yangaishandiswa nevavengi vavo vakaita sana Jonathan Moyo nanamunangagwa. Saka vamugabe vari kutoona kuti angova mufananidzo zvavo kunyange ndikamuapointa hapachisina kana effect. Kunyange vanamutasa vachona yangova mufananidzo zvanguva zvimudhori chero zvikava mumubato rezanupf.
Amai mujuru vakatadza kuwana chigaro chemucentral committee mushure mokunge vamwe mudunhu ravo remasholani central varamba kutambira magwaro avo vachiti vainge vasingadi kushanda nevanhu vari kuda kubvisa mutungamiri wenyika pachigaro. Vamwewo vakawanda vanofungidzirwa kuti vanotsigira amai mujuru vakatadzawo kuwana zvigaro mucentral committee. Veruzhinji vanoti havaoni amai mujuru nechikwata chavo vachibuda muzanu pf sezvo vanogona kusungwa kana kushungurudzwa zvakanyanya. Kutaura kudai amai mujuru nevamwe vavo vave kutopemerwa mhosva dzakasiyana siyana asi nyaya idzi hadzisati dzaiswa kumapurisa. Bato rezanu pf richaita musangano wekutsvaga vatungamiri vatsva muHarare svondo rinouya. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Ivan Chifera.
Sangano reshamwari yemwanasikana, rimwe remasangano anokurudzira kuremekedzwa kwekodzero dzemwanasikana, runoti uwandu hwevana vari kubhinywa nekushungurudzwa huri kuwanda. Sachigaro wesangano iri Muzvare eKenya achifamba, vanoti chiri kushungurudza veruzhinji ndechekuti mitongo iri kupiwa vari kupara mhosva idzi hausi kuenderana nemhosva yavanenge vapara. Muzvare chifamba vanoti dai hurumende yakagadzirisa izvi kuitira kuti vanobhinya vanasikana vatye kuita izvi. Muzvare chifamba vanoti vane zvirongwa zvavachange vachiita pamazuva 16 anotevera ayo achange achicherechedzwa vachitarisa kushungurudzwa kwemadzimai nevanasikana kwakatanga nezuro pasi rose. Sangano reUnited Nations Women Swimmen rinoti mazuva aya achange achicherechedzwa pasi pedingindira rekuti United We End to End Violence Against Women. Marvelous Muhlanganya uye weStudio 7 ataura namuzvare chifamba kuti tinzwei zvizere nezviri kuitika.
Tine zvirongwa zviviri zvatinazvo. Chekutanga chatiri kuti pachirungu isusu women as role models, kutora vakadzi vari kubudirira munyika medu muno vanewo zvavakasangana nazvo muupenyu zvakavakanganisa. Zvimwe zvacho zvinosanganisira kushungurudzwa nenzira dzakasiyana siyana, mungave mudzimba, mungave mukukura kwavaiita, nekuzotora zvakare vasikana vedu vachinge vari pamwe chetepo nemadzimai aya vachitaurawo nyaya dzavo dzekushungurudzika kwavanoita nematambudziko avanosangana nawo. Nekuchizoona kuti vaa pamwe chete, madzimai aya angabatsire sei vasikana ava kuti vakwanise kubva mukushungurudzwa kwavari kuitwa uku kuti vange vari panzvimbo iri pamusoro pasvikawo madzimai aya. Saka ndo chimwe chezvirongwa chacho chatiinacho. Kwozoitawo zvakare chimwe chirongwa chechipiri chatiinacho chatiri kukotsverwa nebazi rinonzi reWorld Children's Prize Foundation vari kuSweden, vari kusimudzira kodzero dzevana kunyanyanyanya vanasikana. Tichitaura nyaya dzesex trade, vana vedu vari kutorwa nekushandiswa nekushungurudzwa pabonde nenzira dzakasiyana siyana munzira dzakasiyana siyana chatichange tiinacho zvakare musi wa6 December. Ndozvirongwa zvatiinazvo.
Makanyanyotarisa matambudziko ari kusangana nemwanasikana, kimungati ndeapi aya pari zvino muchange muchiedza kuti mushande nevanasikana ava kuti vawanikwe vachiwana rubatsiro?
matambudziko atiri kuona ari kunyanyosangana nevasikana vedu anyanya kutishungurudza isusu inyaya yekushungurudzwa kwevana vasikana vedu pabonde yatiri kutaura isusu muchirungu kuti sexual abuse. Saka ndoo rimwe rematambudziko atiroda kuti tibatsirane toita sei tiri kuramba tichingonzwa nyaya idzi dzichiwanda. Isusu pazuva rega rega tinotosangana kazhinji kachona kana nemakesi matatu anouya evana vari kushungurudzwa.
Vanga vari mutungamiri wesangano reshamwari yemwanasikana Muzvare Kenny achifamba vachitaura naMavelous Muhlanganya uye weStudio 7 vari parunare muHarare.
Muchirongwa chedu cheLive Talk na 8:30 PM tiri kutarisa zvinoreva kubatana kweMDC Renewal Team neMDC inotungamirwa navaWatchman Ncube pachiumbwa bato reUnited Movement for Democratic Change.
Kana muchida kupinda muchirongwa ichi, titumirei matext message panhamba inoti 001-202-465-0318 muchitudza namba dzenyu kutaura kuti tigokufonerai.
Munogonawo kufona panhamba dzinoti 1-202-617-2077 kuti mutaure paLive Talk.
Yashika nguwe ya tunuverenga atzambambo shazenyu pamwene ma text message amatumira. Yekutanga inoti mwakadi ni mkoma jonga. Verenga ya message yangu ndinorwadziwa zvikuru vanhu vaira tidzirane zuro ndo vakaura ya hama dzedu muna 2008. Nasi voti pori wakaipa. Munyori akanganwa kutipa zita rake.
Mwano tiwo makadi yenyu vashamarari. Kutanga ndinoti rambai mchitipa na uze chokwadi za muno tipa. Muno tema musina kwa makarerekera. Ndimurezerei muri ese Zimbabwe ndichiti shingai zvichanaka chete ndini Washington Hector ndiri muHarare.
Mwano ti ndinotenda nekugona basa kwenyu timu ya Studio 7 ndikwazirei wechibaya moyo changu amai Helen ndini Hepson Duve kugokwe.
Mumwano tiwo moroi vakoma na Blessing na Jonga basa munogona rambai makadaro zvinhu munyika hazvichisina kumira zvakanaka. Zvava kuitika mubato reZANU PF zvava kutityisa shuwa. Vanhu voswera vachidhonzera na zvigaro pamwe tichinhonga svosve nemuromo. Mabasa muno hamuchina wenyu muteereri weStudio 7 kuMount Darwin angozvitanonziye LM.
Mumwe anoti tinotenda zvikuru nekutema musina divira makarerekera. Taikumbirawo kuti muwedzere nguva dzeLive Talk. Aiwa ndinofara zvikuru nenhau dzechokwadi. Ndoda kumhoresa vose zvavo vanondiziva ndisingasiyewo sweet honey wangu Yolanda pachitown ndichiti I love you baby. Aiwa ndatenda zvangu wenyu Abraham from Budiriro 4. Tinoimba sisi Yolanda. Vanzwa kwadziso yavo iyi yavatumirwa nechibaya moyo chavo.
Aiwa zvinodakadza. Vakomana munogona basa rambai makadaro. Mufunge munotoita semunotepfenyura muri muno muZimbabwe nekuti nhau dzenyu dzinotiudza zvaitika nhasi chaiye. Ndinoti makorokoto kumadhimbare ose. Ko ndege iya yekumalaysia yekunyangadika musi wa 8 March yakazoshayikwa zvachose here? Kwazisai madhimbare anoti James Machona naVirimai Gomora. Ndini muteereri wenyu Ngoni pedzisai stole kupikita kwachikuku muchakazikwa village.
Mumwe anoti I thank you guys nenyaya dzamunotipa. Ndomhoresawo vateereri weStudio 7 mahwadaya. Ndini Michael Temberson.
Mumwe anotiwo kutanga ndino kutenda ine nhau dzechokwadi dzamunotipa. Ini ndinonzi Fatso Momberume kuchipinge kwaBagwe. Ndimhoresereiwo mudzimai wangu mai Tafadzwa Tafadzwa Samon Chaorea nava Masare Zuva. Ndinokutendai nekuverenga tsamba yangu.
Vateereri nguva yedu ndoyaita shanje semazuva ose. Tinotirambai muchitumira tsamba dzenyu kuno kuStudio 7 sezvo nguva yedu yapera. Regai timbotarisa musoro wenhau zvakare.
MDC inotungamirwa navaWatchman Ncube yabatana nhasi zviri pamutemo neMDC Renewal Team mukuumba bato idzva rinonzi United MDC.
Makakata nwa oramba achende ramberi mubature zano PF murwendo rwaro kuenda kukongres rigi kwa shondo runo uya.
Sanganore Harare Residence Trust rinoti arisi kutambira urongwa unonzi urukuda kuitwa ni kanzuri Harare kwekuisa mamita emvura mudzimba.
Etabatashuka kumagumo chirongwa chedu chanasi tinoimba kuti muchange muine zvakare mangwana anokuonekai ndini Jonga Kandemiri ndiri mu Washington DC.
Nenwenyu Blessing Zulu toksia mina Sandra Nyera na Chris Candle.